sera unyarara unocheme zilipo nyasha za wakakumbirirwa
neyoparane ndo ndoda kutenda kwayana nditendere indi mbotenda kune akandivira uyu jaire muno sivawani nyasha dzichingowana ndoita chamupipikuri ndorya machiki chori ndoringa pakaufari akavira inini pakare
Nani